Vamasara ore vaudza Studio 7 kuti vanhu vanga vachifamba nemotokari mbiri vakapakatira pfuti vasvika pamba pavo kumusha weWaterfalls kuma1 kunze koedza vakapwanya mikova yose pamba pavo vachivatsvaga asi vanga vasipo pamba apa. Vamasara ore vati vanhu ava vambonyekedza mudzimai wavo vakazomusiya chinhambwe chinodarika kiromita imwe chete kubva pamba pavo. Vamasara ore vanoti imwe hama yavo inogara kukuwadzana yakashungurudzwa zvakare svondo rapera nevavari kufungidzira kuti vasori vaida kuziva kuti ivo vamasaraure vaivepi.
Vasvika kumba kwangu nenguva dza1 AM vakasvika vakabvaza mikova yose vachipinda mumba. Vakapamba dzimai vangu sezvo vanga vandishaya vachivashungurudza vachida kuziva kuti ini ndainge ndaendepi. Vazovatora vakafamba navo kwechinhano chingakwane makiromita imwe chete. Papa ine mota mbiri, imwe yanga iri Fortuna yesilva neimwe Twin Cap yesilva. Mota idzi dzese dzakapindura manumber plates. Kutaura kwatiri kuita izvozvi mhuri yangu iri kushungurudzika zvakanyanya ende pamba pangu posa hapachisiri sekiwa nekuti vaparasiya vaparadza paradza mikova yose ingadzivirire kuti kana mbavha zvadzo dzisapinde. Zvikaake chipiri zvaitika pasati pakwana vhiki mushure mekunge vamboita zvimwe chete zvokukwadzana pavakapamba zvese kuri vangu vachivabvunza kuti ndanga ndiripi.
Vamasaraure avo vakambopambwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiyiwa varohwa zvakaipisisa vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarayiridzi avo vanoti vari kuda kubhadharwa nemari yekunze sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere izvo zvavaikonzera kuti nhengo dzesangano ravo dzidye nhoko dzezvironda.
Nyaya yedu yekuti toda muhoro inotenga haisi mhosva ingaite kuti vatitsvage nezvombo sekunge tiri materoristi. Tiri macitizens ane kodzero dzavo dzekuisa zvinyunyuto zvavo ende tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kupindura zvatichidemba nazvo kwavari kwete kuuyisa zvombo zvekuda kutiuraya nekuti tataurire.
Kupindirwa kwaitwa vamasaraure pamba pavo nevanhu vanga vakapakatira zvombo kwashorwa nemutungamiriri wesangano reTajamuka vapromisi Mukwananzi.
Vazviite vanofanira kuti vabatwe vaendeswe kujeri ende tinotaura tichiramba tichitaura kuti purezidendi Munangagwa vane chitsvambe semukuru wenyika chavanopiwa nebumbiro remutemo kuti vadzivirire uye vamake sure kuti security nesafety yemacitizens kunyange vanovapikisa iri guaranteed. Izvi zvatisi kuzviona muZimbabwe. Saka vamunangagwa vanoramba vari responsible nekufa nekuvhundutsira zvese zvinoitwa kuvana veZimbabwe ivo varipo vachizviti ndomutungamiri wenyika.
Zvaitika pamba pavamasaraure zvokushanyirwa nevanhu vakapakatira zvombo ndizvo zvimwe chetezvo zvinonzi nevaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vaGodfrey Tsenengamo zvakaitika kumhuri yavo iyo yavanoti yakashungurudzwa usiku ivo vasipo kumba kwavo kubhindura svondo rapera. Vatsenengamo vari kugara vachitsoropodza nyaya yeuori uhwo hwavanoti hwadzika midzi muhurumende yavaEmerson Munangagwa. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vakurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika zviri kupa kuti vanhu vakaita savamasaraure nevamwe vagare vachigunun'una kwete kuti irove imbwa yakaviga mupinyi.
Dai hurumende yagadzirisa matambudziko nekuti vamasaraure havasi kuchema vari voga asi vari kumiririra vadzidzisi vane chitsama vakati kuti. Zvakare izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kutyisidzira vanhu. Takatarisana nedemonstration rakataurwa kuti ringangovapo musi wa31 July. Saka izvozvi izvi zvinotiratidza kuti hurumende iyi hainei nekurarama kwevanhu, hainei nematambudziko evanhu.
Mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare manheru ano kuti vanga vasati vatambira nyaya yezvinonzi zvaitika kumba kwavamasaraure. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.